Inindi ni marvelous mhlanganya huye ndishiti heyi nomi suroye na udzeduza nasi, chipiri kukazi 7, 2017. Chikumbiro cha Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag, chekuti vapiwe mkana wakubvisa mari yechibatiso chonzwi kwa mu High Court nechitatu zvichitevera kukundikana kwehurumende kusvitsa magwaro ayo kudare iri. Sangano reindex on censorship rinodoma Pastor Mawarire kuti vave mumwe weavo vana vangangowana mubairo we 2016 digital activism. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekumanikidzwa kubvisa mari yekushandisa pabavadera vamugabe. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekodzero pamwe nezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda pachirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu.